ba teveri vena bumu Zimbabwe mimu Afrika yese avo vanga vachizadza nzvimbo dzekuonera makundano e 2018 World Cup vari mukuchema mushure mekunge ma Super Eagles akabuditswa mumakwikwi aya nezuro manheru panguva iyo zvairatidzika kuve nyore kuenderera mberi veruzhinji vaive vototarisira mhemberero apo ma Super Eagles aive akaenzana zvibodzwa 1-1 neArgentina asi chikwata ichi chakakandwa kwasara maminitsi matanhatu chete ndokurohwa 2-1 nekubatana neEgypt neMorocco kudzoka kumba asi vakaona mutambo uyu vanobvuma kuti ma Super Eagles akaiita nepese pavanogona kuti vakunde mumutambo uyu asi kuti rakanga risiri zuva ravo kubuda kwema Super Eagles kwave kureva kuti Africa yasara nechikwata chimwe chete Senegal chichiri nemukana wekuenderera mberi nemakwikwi aya apo iri kusangana neColombia neChina chimwe chikwata chemuAfrica chichiri nemutambo iTunisia iyo iri kusangana nePanama neChina zvekare asi hakuna kwaichaenda asi muzvina bhizimisi uyezve vari muteveri wenhabvu akasimba vaWilfred Mnamati vanoti havasi kuona paine chimuko kubva kuzvikwata zvemuAfrica kubva kumakundano aya
mamiriro akaita nyamadzi vanoka handione paine timu yekuAfrica ingapinde mukota final ndinotyira kutaurira Africa ndinoida Africa asi ndinoityira
pari zvino zvikwata zvabudirira kuenda mberi nemakwikwi aya iRussia, Portugal, Uruguay, Spain, France, Croatia, Belgium, England, Denmark, Mexico neArgentina. Nharaunda yechipiri iri kutanga nemugovera apo Portugal iri kusangana neUruguay. Zimbabwe haina kukwikwidza ma 2018 World Cup mushure mekudzingwa makwikwi aya neveFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara murayiridzi wekuBrazil Valinos mari yake yemuhoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.